Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 26, 2017. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inoti iri kuda kutenga mimwe michina ichashandiswa musarudzo dzegore rinouya pamusoro pebiometric voter registration kits. Mufundisi Ivan Mawarire vanosungwa nemapurisa zvichitevera kuratidzira kwaitwa nevamwe vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe. Masangano akazvimirira muZimbabwe anobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reInternational Day in Support of Victims of Torture. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe inoti iri kuda kutenga mimwe michina ichashandiswa musarudzo dzegore rinouya. Michina iri kuda kutengwa ichange ichishandiswa kudhinda minwe yevanhu kuitira kuti vanhu vasavhota kanodarika kamwe chete kanobvumirwa nemutemo. Izvi zvaburitswa pachena nasachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, amai Rita Makarau, avati ZEC yaparura chimwe chirongwa chekutenga michina yesarudzo inonanganidza runyorwa rweminwe kana kuti fingerprints biometric software. Asi amai Makarau varamba mashoko ekuti vanenge vachishanda nekambani yeNikuv International Project yekuIsrael. Kambani iyi inonzi nevanopikisa yakashandiswa nezanupf mukubira sarudzo dza2013. Vanhu vakawanda vari kuchema-chemawo zvikuru kuti nyaya yegadziriro yesarudzo iri kunonoka zvikuru kubva hurumende zvayakamisa United Nations Development Programme kana kuti UNDP kutenga michina mitsva yekunyoresa vanhu kuti vange vachivhota. ZEC yakapa basa rekutenga michina yebiometric voter registration kits kukambani yeLuxstone. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Makarau avatenda kuti vachiri kutenga mimwe michina yesarudzo yakati wandei.
Wangu ndingangoda kujekesa kuti zvatiri kutenga zvachichashandisa kuti tikwanise kunge tichinyoresa vanhu sevavhoti tiri kuzvitenga munhano mbiri. Nhano yekutanga ndo yatakaita yatakapedza pataitsvaga izvo zvatichashandisa patinenge tiri mumaruwa tichitsvaga mazita evanhu vanoda kunyoresa. Ndo zvichatora mazita nemifananidzo nemafingerprints evanhu tiri munzvimbo dzavo matinenge tichienda matinoti mavoter registration centers. Tatora data rese iroro kana kuti zvatingati zvakanangana nemuvhoti wega wega izvozvo, tichanozviisa mumushina mumwe chete uyo chatibatsira kuona kuti pane munhu here angada yakazvinyoresa kairi kana katatu. Ivo mushina iwoyo watichanoshandisa kechipiri, ndo nhano yechipiri. Hatisati tapedza kutenga zvinhu zvese zvichashandiswa nemushina iwoyo. Chimwe chezvinhu zvatiri kutsvaga ndingati isoftware inotibatsira kutarisa mafingerprints evanhu ichiona kuti aya mafingerprints takamba atora tiri kochundura, ayo tikaza atora taakumondoro, tikaza atora zvakare tiri kugweru mafingerprints iwayo. Isoftware inotibatsira kutarisa mafingerprints evanhu kuona kuti haana kushandiswa nevanhu vakatipa mazita akasiyana-siyana here. Pachirungu tinoiti automated fingerprint identification system.
Saka izvi zvinoreva kuti munenge makutangisa zvekuita imwe tender process herapa?
Ndizvozvo zvinoreva kuti takuchitangisa iye zvino, nekuti biometric voter registration kits izvo zvatinoshandisa mufield taanazvo taakuchitenga zvechipiri izvi ende tinokumbirwa zvakare nemutemo kuti tiende kutenda
saka munotarisira kuti mishina iyi inenge yazotengwa riini manje
inofanirwa kutengwa mumwedzi miviri mitatu inotevera nekuti inofanirwa kunge yaapo patinodzoka nemazita nemafingerprints evanhu kubva mufield
mumapepa nhau Justice Makara wanga achinyoranyorawo nyaya yekuti iyo zeki nezenge yakushanda nenikuvhu mune zvimwe zvirongwa zvakanangana nesarudzo iyoyi ii chokwadi here ichi
hachisi chokwadi nekuti vanhu vese vanoziva kuti mabvr kits takaatenga kubva kunani ndakataura ndofunga masvondo mairi apera kuti mabvr kits takaatenga kubva kukambani inzi Luxton Group of Companies iri kuchina iye zvino hatisati tatenga yandataura automated fingerprint identification system hatisati taziva kuti tinoitenga kunani saka hachisi chokwadi chekuti pane patichashanda nemikufu
sachigaro wesangano rezimbabwe electoral commission kana kuti zec amairita makarau vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 mufundisi ivan mawarire vasungwa nhasi zvichitevera kuratidzira kwaitwa nevadzidzi vepauniversity of zimbabwe ava vari kugunun'una nekukwidzwa kunonzi kwaitwa mari dzedzidzo pachikoro ichi mutoro wedu wenhau thomas chiripasi anoti panyaya inotevera
mufundisi mawarire vechechi yehis generation vasungwa pauniversity of zimbabwe nhasi mushure mekunge vabatana mukuratidzira kwanga kuchiitwa nevadzidzi vepauniversity of zimbabwe vari kuita zvidzidzo zveudhokotera vamawarire vakachengetwa pakamba yemapurisa yeavondale mushure mekusungwa kwavaitwa pataenda pamhepo tanga risati akwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa amai Charity Charamba kutinzwa kuti vamawarire vapomerwa mhosva ipi sezvo nharembozha yavanga isiri kudayirwa vachitaura pavhidhiyo yaiswa paYouTube vamawarire vanoti vaenda kuchikoro ichi ndokunamata pamwe nevadzidzi vanga vachiratidzira ava vanoti wokusungwa kwavaitwa vachinamatira vadzidzi vari kuomerwa neupenyu ava hachizi chinhu chavari kuvhundutswa nacho vakurudzira veruzhinji kuti varambe vachinamata nekuti zviri kuitika izvi hazvisi zvakanangana naivo vamawarire chete asi kuti zvinhu zvinobata munhu wese wemuzimbabwe mumwe wevadzidzi vanga vachiratidzira ava Ignatius Mukwichi anove mubati wehomwe mukomiti inomirira vadzidzi pauniversity iyi kana kuti Students Representative Council ati vadzidzi vezvidzidzo zveutano pauniversity of zimbabwe havazi kufara nekukwidzwa kwaitwa mari dzechikoro neyunivhesiti iyi Mukwichi ati vamwe vadzidzi varohwa nevanochengetedza pauniversity iyi zvichitevera kuratidzira uku
nyaitika panhu yekuti tiri kunetsana neadmin tiri kukumbira chembo chekuti vadzikise fees yedu vanhu vatoda kudzikisa fees yedu fees yedu yakakwizwa nemore than 33% ofunye mari dzo tingadzowa nekupi this was saying not in this economy because apana patinowana mari right now varodho ni tinge tichibuda muhost of atirikugara right now tinzwe netakanda matombo hapana kanda matombo pana vanhu vatorohwa nechi nemboma nema security guards but hasisi kutaura izvozvo and they said this right now I said no we cannot be in that situation whereby fees no ne 33% because right now our fees was 773 and right now fees were 1500
izvi zvatsinirwa noumwe mudzidzi wepachikoro apa uyo aramba kudomwa zita rake achitya kuti anozoshungurudzwa nevakuru vepayunivhesiti iyi zvichitevera kuratidzira uku
pari zvino tauya takaungana semamedical students because pari kunzi tiri kukwidzirwa fees nenyaya yekuti tiri kuganzi tiri kugara mazuva akawandisa asi isusu mubvunzo wedu ndeyekuti why now zvemakore esaya wai vavasiri kukwidzira vazozvifunga nhasi wai political bvira 1964 pakavhura medical school and yet izvezvi economy everyone knows our economy is actually going down saka mari yacho tiri kuiwana kupi
mumwe wevanga vachiratidzira uyo aramba kudomwa zita rake zvakare ati vakuru vechikoro vati vadzidzi vezvidzidzo zveutano vanga vachiratidzira vanzi nevakuru vepaUZ vachibuda mudzimba dzavanogara pachikoro apa zvichitevera kuratidzira kwavaita nhasi.
Tanzi tibude murezi maaccommodation atatinawo just because taita strike yekutatina mari.
Vadzidzi ava vanoti kusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika kuri kukonzera kuti vabereki vavo vatadze kuvabhadharira mari dzechikoro, uye vanoti kukwidzwa kwaitwa mari dzechikoro uku kunogona kuita kuti ruzhinji rwavo rutadze kuenda kuchikoro. Mukuru wepaUZ vaLevi Nyagura vati titumire mibvunzo yakanyorwa asi pataenda pamhepo vanga vasati vapindura. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva rekurangarira vanhu vari kushungurudzwa nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira zvematongerwo enyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti Zimbabwe inofanirwa kuona kuti komisheni inoona nezvokuyananisa vanhu yeNational Peace and Reconciliation Commission yatanga basa rayo nemazvo. Pane vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vanoshungurudzwa munguva dzesarudzo uye vamwe vachiurayiwa kana vokutsakatika. Ntungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutauriri wesangano reHeal Zimbabwe vaRollings Magede avanoti zuva ranhasi rakakosha zvikuru.
Zuva iri kwatiri I think rakakosha ndezvandingatara nditanga ndichitaura ndichidinini. Pane zvakawanda zvakamboitika maelections akapfuura 2002, 2004, 2008. Pane vanhu vakarohwa, pane vanhu vakaurawa, zvakawanda zvakaitika. Kune vakatochwa, vakashungurudzika pati up to now hapana zvake zvaitika. Takati tasangana necommission inonzi MPRC iyo inova iri mumbumbiro inoita basa renyaya dzekurwisana netsanzudzo. Zvinokurudzira kuregererana nekugara zvakanaka.
Zvii zvinofanirwa kunge zvichiitwa kuti chirongwa chekugarisana zvakanaka ichi ichibudirire?
Tanga takatasa nemitemo NPRC commission yandiri kutaura inofanira kushanda. Basa recommission iyi kukurudzira kuregererana, kukurudzira kusarwisana, kukurudzira kuti vanhu vagare vachinzwisisana. Vachitobva tabvunza zvekuti vanhu vanogara sei vachinzwisisana, kune matanho anofanira kutorwa. Matanho aya anotorwa anosanganisira iwo kuti vaivai vakarohwa kumashure zvii zvakaita nemitemo kudzivirira kana kuti kuendishwa kuti vese vakarohwa kana vakaita sei. Matanho akatorwa kungava nevemutemo vakatorwa, kungava kana iyo hurumende, ndezvipi zvayakaita kuti vaivai vakashungurudzwawo vawaniswe zororo. Zororo rinokwanisa kusanganisirawo zvakasiyana siyana zvazvandataura, zvinoti kuregererana kana pane vanosungwa vachisungwa zvichienderana nekuti mutemo unenge uchitonga kuti chii.
Ko, nyaya yekushungurudzwa kwevanhu iyi muri kuionawo sei sezvo nyika yakanangana nesarudzo kudai?
Muongorori yedu mumaripota tiri kutumira maweekly reports edu tikuona kuti pane zvinenge zvanyaya dzati kusangana nadzo dzekumbunyikidzwa kwekodzero kwevanhu dziri kuita zvikodzera. Ende izvi zvii mucherechedzo wekuti patiri kuenda uku kana pakasatorwa mamwe matanho kudzivirira mirishonga kuzvidzivirira nyaya dzandiri kutaura idzi zvicharamba zvichiitika.
VaRollings Magede ndiwo mutauriri wesangano rinokurudzira runyararo munyika reHeal Zimbabwe. Vanga vari parunhare naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne15460 kilohertz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Tsvakiridzo yakaitwa muRussia munguva pfupi yapfuura inoratidza kuti vanhu vakawanda vemunyika iyi vanofunga kuti vaimbove mutungamiri wenyika iyi uyo aive neudzvanyiriri vaJoseph Stalin, munhu akakosha munhoroondo yeRussia. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin pamwe nemunyori anodiwa zvikuru munyika iyi vaAlexander Pushkin vari pachinzvimbo chepiri. Ongororo iyi yakaitwa muna kubvumbi nesangano ravana chipanga mazano vakazvimirira reLavada Center. nzvimbo dzakakwirira pane dzimwe muEthiopia dzagara dzakadzivirira vanhu kubva kuchirwere chemalaria. Kukwirira kwenzvimbo pamwe nemamiriro ekunze anotonhorera zvishoma kunoita kuti chirwere chemalaria chitadze kuparadzirwa munzvimbo iyi. Asi vanoongorora zvechirwere ichi vave kuti kushanduka kwekunze kwave kukonzera kuti chirwere chemalaria chibatewo vanhu vanogara munzvimbo dzakakwirira dzemunyika iyi. Apo pasi rose riri kucherechedza zuva rekurwisa kushandiswa kwezvinodhaka. Kushandiswa kwezvinodhaka izvi kunonzi kuri kuramba kuchikwira muZimbabwe. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reInternational Day Against Drug Abuse paine kuchema-chema kuti dambudziko iri riri kuvhiringa vechidiki vakawanda. Vachitaura muHarare nhasi, mutevedzeri wemukuru anoona nezvekurapwa kwezvirwere zvepfungwa pamwe nekudzivirira kushandiswa kwezvinodhaka, amai Dorcas Tole, vati zvikamu makumi matanhatu nezvishanu kubva muzana zvevechidiki vari kushandisa zvinodhaka. Amai Stole vatiwo pana avo vari kuita dambudziko rechirwere chepfungwa, zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana zviri kukonzerwa nekushandisa zvinodhaka izvi.
Mastatistics edu ari kuti 45% of all those vari kurwara ne mental illnesses ari kukonzereswa nokutora madrugs. My statistics also anoti 65% of all youths vari kushandisa madrugs.
Amai Stole vati kunyange hazvo nyika yakatarisana nedambudziko guru iri kushayikwa kwenzvimbo dzehurumende dzekuti vanoda kurega zvinodhaka vaporere vari kuri kuwedzera kuipa kwedambudziko iri.
Iye zvino atina marehabilitation centers under government. Rehabilitation center ndeyokuti kana munhu akarapwa asati amboenda kumba ombofura kurehabilitation center vachimuasesa kuti ari kuita nani here kana kuti kwete, and vachiasesa kuti haadzokeri kunotora madrugs acho iwawo. But kunoku at the moment atina.
Mutevedzeri wemutungamiri weSADC Parliamentary Forum uye vari nhengo yedare reSenate amai Monica Mutsvangwa vati kuoma kweupenyu ndiko kuri kukonzera vechidiki kuti vashandise zvinodhaka zvakanyanya. Amai Mutsvangwa vakurudzira vechidiki kuti varege zvekukanganisa utano hwavo nekufurirwa kumwa nekuputa zvinodhaka.
Nyaya yekuoma kweupfumi iri kukonzeresa kuti vana vazhinji vari kubuda mumayunivhesitisi. Munozviziva kuti tiri pamberi nenyaya yekudzidzisa vana. Naizvozvo vana vazhinji vari kubuda mumayunivhesitisi vobuda voshaya mabasa, vopinda mumadhipureshen. Asi tiri kuti kune vana hapana chisingaperi, zvichapera. Musaende munyaya yemadrugs. Edzai kuzvibata panguva yakaoma kudai. Kuti pazvinenge zvonaka ikonomi yakuita zvakanaka kunenge uri right. Onai zvinoitika kana uchitora madrugs, unobva wataka kurwara, unogona kudzikira utano hwako and hauzounyatsi kugona kuita basa zvakanaka.
Mumwe musikana wechidiki aimboshandisa zvinodhaka akazosiya mushure mekuwana dzidziso muzvare Tendai Chaora vatiwo vechidiki vazhinji vanoshandisa zvinodhaka zvisingabvumidzwi sezvo zviri kuwanikwa nemari shoma.
Chakaita zvonditore madrugs ina uye kubasa kwandakamhenge ndakambowana kumuchari. Asi ndakazoregera zvanguwo nekufamba kwenguvawo ndarambidzwa nevabereki vangu. But ndakazoramba ndichingonwawo nenhau yenhamo. Ndofunga munongoziva madrugs akachipa. Tine mari atimhena kunonwa madrugs toenda tononwa bhiya.
Pamusoro pezvinhu zvinodhaka zvakaita sembanje necocaine zvinonzi Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rekusashandiswa zvakanaka kwemishonga nemapiritsi anofanirwa kuva achirapa. Mimwe yemishonga iyi inosanganisira mushonga wechikosoro webrongolia, mushonga wokunyaradza marwadzo wepethadine pamwe nemorphine nemimwewo. Sangano reUnited Nations Office on Drugs and Crime rinoti vanhu vanosvika zviuru zana zvine makumi mapfumbamwe vanofa gore rega rega nekushandisa zvinodhaka pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
ofisi yemutewedzeri wemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa uye mamwe mapoka ane makambani akaita sezimbabwe anti-corruption commission zimbabwe national roads authority zinara national railways of zimbabwe nrz national social security authority nasa nemamwe anonzi haana kufambisa mari zvakanaka NASA inonzi yakatenga nzvimbo yekuvakira dzimba inopfuura mamiriyoni matatu yemadhora kuchegutu asi hapana kana bepa rinoratidza kuti nzvimbo yacho iri papi NRZ inonziwo yakatenga zvinhu kunze kwenyika nemunyika zvinodarika miriyoni imwe chete yemadhora asi nanhasi hazvina kusvika zimura inonzi haina kufambisa mari zvakanaka inosvika mamiriyoni makumi mana nemaviri emadhora Studio 7 yaedza kutaura naAuditor General amai Mildred Chiri avati vanga vari mumusangano asi sachigaro webhodhi reNRZ Valeri Mavhima vati vanotambira ongororo iyi uye vatotanga kuongorora kuti sei zvinhu zvinonzi zvakatengwa zvimwe kubva muna 2011 zvisina kusvika ngatinzwe hurukuru yavaita naBlessing Zulu weStudio 7
chekwadi zvakataurwa naAuditor General kana muchikuyeuka guru rakapera inisa chairman dakaita authorized a forensic audit that went 5 years back that is 2016 going backwards to 2011 wanting to find out kuti ko zvinhu zvaimbotengwa sei zvaishandiswa nenational railways of zimbabwe pakazobuda humbo hwokutiho kune zvimwe zvakatengwa zvinhu tibhadharwa mari pamberi kana kuti in advance asi vanhu vaya vanenge vavabhadharwa mari vozokonewa kuzosupplya magoods and services kunational railways of zimbabwe iye zvino izvi tiri pakuishinda mheremhere yekunyatsoongorora kuti ndivanani vacho ivavo vachiripo here ndivanani vakaauthoriza kuti mari iyoyo iendeswe zvinhu zvinoregedza kuuya
saka zvinhu zvaitengwa kunze kwenyika here kana kuti munyika imomo
zvaangosangana-sangana amwe anga ari maspare parts amwe anga ari mafuta izvo dzanga dziri simbi dzogadzirisa njanji zvaangosiyana-siyana
sachigaro webhodhi renrz Valeri Mavhima vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 tichiri panyaya yekusafambiswa zvakanaka kwemari iyi Blessing abatawo munyori mukuru wezctu vajafet moyo avati vari kushushikana zvikuru neuori hwavanoti huri kuitwa kunasa vashandi vachinonga svosve nemuromo
zvinogwadza kune mushandi vashandi vakawanda tenge vari kutambudzika kumisha uko nemari dzavanopiwa mapensheni asi patinotarisa kuti pavaishanda vaicontributa mari dzavo kunasa chii chiri kuitika kunasa asi hazvisi kutishamisa nenyaya yekuti takagara chingotaura kuti kunasa uko tiri kuona kuti mafambiro ari kuita zvinhu haisiriwo anofanirwa achiitwa vanhu vanoba
semaonero enyu dambudziko iri ringagadziriswa sei kuti vashandi vaonewo chouviri sezvo variwo vane mari dziri kunasa uko
ithink nyaya iripo ndeyekuti tinofanirwa kuva tichiongorora mutemo uyu unogavhena maoperations enasa maonero edu nezvaitika izvi zvokuti anomirira vashandi akatandaniswa mubhodhi achiramba kutambira zvinhu zvaiuya zvakatorongwa purezidendi wezctu airamba kuti mari zvinosvika kuma20 million zvichingopiwa mabhengi zvimwe zvichingoendeswa kucostorage zvimwe zvichingoitoiswa apa naapa vairamba zvinhu zvakafanana neizvozvo kuti tinoinvesta patinenge tisina kuongorora
munyori mukuru wezctu vajafet moyo vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 nekuona kutambura kuri kuita vashandi vanenge vaenda pamudyandigere vamwe vevaive vashandi ava vakaumba sangano reassociation of national social security retirees trust iro richange richivamirira mumatambudziko avanoti vari kusangana navo akafanana nekusabatwa zvakanaka nenational social security authority kana kuti nasa mukuziya nezvenyaya iyi tabata mumwe wevakaumba sangano iri uye vaive mutevedzeri wemunyori mukuru wezctu vagideon shoko
iye zvino tiri kuda kuti vanhu vose vazive kuti kwane sangano ravo samapensionia zenasa vemuzhandigere kuti titange kutaura namastakeholders hurumende nenasa yacho kuti tinozvifambisa sei nemhosva yekuti hatisi kugutsikana nekubata kwatiri kuitwa samapensioners. Sekuziva kwamunoita mapensioners edu vamwe vari muno mumadhorobha vakawanda vari kumarizevha vanofanira kuzotora mari dzavo kumabhengi mutaundi. Vosvika mutaundi imomo vanoshaya mari dzacho vogarira vachivata kumabhengi. Mazuva ano kune chando, anenge asina kutakura magombeti. Saka zvinhu zvese izvi tinofanira kuzvigarira pasi toona kuti zvinogadziriswa sei. Takasangana neivo venasa, kana tichinge takonana nenasa toenda kuna minista wacho welabor and social welfare kuti tionesane kuti tinozvifambisa sei.
Muri kutarisira kuita musangano wenyu wekutanga riini kuti muzeye nyaya iyi?
Musangano nenasa takavanyorera tsamba vanhu venasa kuti ndo zvavapo, nokuti takavapawo bhidhi yedu kuti zvinangwa zvacho ndeizvi, ndezvekuti tinofanira kusangana navo totaura navo. Havasati vapindura, asi isusu semapensioners tiri kungosangana nyange tisati tasangana nenasa, nemhosva yekuti tiri kusanganira kuti iko mapensioners acho vazive kuti kwaane musangano uripo unovamiririra, wotaura masoko kuna vamwe kuti vajoine tiwande zvinhu zvigofamba.
Chii chinotariswa kuti munhu azove nhengo yesangano renyu?
Isusu tinongoda kuti tiwane dhora chete kubva kunemumwe nemumwe pensionia, nemhosva yekuti tinoda kuti tive namaofices.
Mumwe wevakaumba sangano rinomirira vari pamugandigere vaGideon Shoko vari parunare nestudio 7 kuBulawayo. Zvatichangowana zvabuda kubva kumakundano ekosafa ari kutambirwa kuSouth Africa zvinoratidza kuti Zimbabwe yarakasha Mozambique 4-0. Zvichakadaro, makundano eCastellaga Premier Soccer League ave nemutungamiri mutsva mushure mekuumburudzwa kweBlack Rhinos mukupera kwesvondo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ngezi Platinum Stars yadzokera panhongonya yemakundano eCastellaga Premier Soccer League mushure mekumbotorerwa utungamiri neBlack Rhinos, iyo yakatsvedza nezuro mushure mekurohwa 2-1 neHarare City muMorris Depot Ground. Ngezi Platinum Stars yakashanya kuChicken Inn kuRuvebe Stadium nemugovera ndokunodzoka nepoint imwe chete nemangange e11 ndokupinda mapoints makumi maviri nemasere mamwe chete nemagame cocks, asi chikwata chekumhondoro Ngezi ichi chiri pamusorosoro nekunwisa zvibodzwa zvakawanda. Vachitarisa zvakanoitwa neNgezi Platinum Stars kuRuvebe uyezve nemarovero avari kuita zvimwe zvikwata pamusha pavo, muteveri wechikwata cheCapes United vatadmand Goredema vanoti vari kuona kunge Ngezi Platinum Stars ichange iine izwi rakakura pakutorwa kwemukombe panopera mitambo yemwaka uno.
Kwata chengezi Platinum ka handione ngoti yakarwa matimu zvese mahombe yava Diamonds, Capes United, Highlanders inotora mamwe madiki esahamira.
Asi rwendo rwekutora mukombe uyu harusi nyore nekuti Dynamos haisi kuita zvekutamba nemapoints. Chikwata chinoteverwa nechaunga ichi charamba chakasonana nezvikwata zviri kutungamira mushure mekudambura Blue City 4-3 muNational Sports Stadium nezuro nezvibodzwa zvakabva kuna Obey Mwerahari, Lincoln Zvasiya, Denver Mukamba naChristian Opupa. Uyu wave mutambo wechishanu wakateverana Dynamos ichikunda zvekuti yave pachinhano chechina nemapoints makumi maviri nematanhatu, asi inoenda pamusoro ikapihwa mapoints ayo emutambo wakagumira munzira.
Tinotenda Kariati, vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa zuva reInternational Day in Support of Victims of Torture. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiya mina Chris Gande nantungamiri Nkomo.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 26 enhlangula 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungamile Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Okay, basically okwenza ukuthi ama students ethengisele indaba zamafisha ezenzakala e-UJ. Ama medicine students kuvumele behlale kuma exams in 2 weeks time. So ngaso siya kuma exam kulama requirements abefunakala anjengobhadala i-fees.
Umkhokeli womkhankaso we-hashtag this flag umfundisi Ivan Mawarire ubotshiwe namhla ekolishini le-University of Zimbabwe. Ngemva kokutshengisela kwezifundi ezifundela ubudokotela.
Thina njengehlanganiso sijisikile ukuthi sifuna ukuthi i-NPRC yangkhona isebenze ukuthi abantu bahlukunyezwayo bathole probably i-justice nxa kuley'ndawo zokuthi abantu bangkhona kulama-processes amaningi.
EleZimbabwe elimanyene lamanye amazwe omhlaba lamhla ekunanzeni ilanga lokukhumbula abantu abahlukunyezwayo ele-International Day in Support of Victims of Torture.
Kwezemidlalo, iqembo leZimbabwe Warriors linqobele Mozambique emdlalweni wokuzama ukungena kumncintiswano wenkezo yeCOSAFA Castle Cup.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Umfundisi Ivan Mawarire, umkhokheli womkhankaso we-hashtag this flag, ubotshiwe lamhlanje ekolitshini le-University of Zimbabwe ngemva kokutshengisela kwezifundi ezifundela ubudokotela. UMawarire uvalelwe estoksini se-Avondale njalo akwaziwa ukuthi wetheswa cala bani. Kubikwa kulezifundi ezihlaselwe ngamapholisa ekolitshini le zatshaywa kabuhlungu. Ukuze sizwe okunenge ngalolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezifundi eyezinasu umnumzana Alistair Funye.
Okay, basically okwenza ukuthi ama students ethengisele indaba zamafisha ezenzakala e-UJ. Ama medicine students kuvumele behlale forma exams in 2 weeks time. So ngaso siya kuma exam kulama requirements abefunakala anjengobhadala i-fees, anjengokubhadala ama medical aid. So kunjalo bona kade bengakaqedi ukubhadala plus bahle bafakela i-top up i-fees yabo yakhwela to something like $900 of which imali yonke le kade bengenye. So bengela they went to aggressive SRC ukuthi SRC ihambise indaba yabo ku-admin ukuthi batshele ukuthi how can they work on ama payments plan because that befuna imali yabo cash ukuthi ukuzingelo ekujemela ubhadala full fees. So admin retaliated ayitshengisela ukoperate which at the end of the day led ukuthi ama students emedicine egarde to have this project.
Sizwa kuthiwa bakhona abatshayiweyo, ungasitshela ukuthi kuhambe njani?
Kubuye ama security guards from a campus besengu dispersa abantwana kade bebuthane peaceful and bebuthane ku building ama students erunwa yi SRC engarunwa yi institution kumbe administrations ngathi. So befike befuna ba dispersa abese retaliator ukuthi asiyindawo thina singaka address indawo yama fees. So which at the end of the day led on ukuthi ama security guards ekase ukuchaya ama students. So
sikhuluma nje kulama students about 3 aba injured.
Sizwa kuthiwa umnumzana Mawarire ube khona laye wabotshwa. Ungasitshela ukuthi kuhambe njani?
Umawarire yes ufikile wanika umthandazo. Yoze yasenza ama protestant at some point in time we need that solidarity. Wabuya wafaka umthandazo wakhe wasuka esehamba ephume campus lapha abotshwe khona.
Hello ke ngumnumzana Alistair Funye isiphathamandla senhlanganiso yezifundi ezinaso sixoxela icingweni eseHarare.
Kulabantu abayisishiya kalolunye abafele engozini yomgwaqo namhla ekuseni ngemva kokuba ikhombi ekade behamba ngayo ivela eweza ilubhekise eHarare ichayelele ngemva kweroli enkulu ebizimele. Ingozi le yenzakalele eduzane lenkamba yamapholisa eDema. Umsakazo weZBC uthi abantu abayisithupha bahle bafela khonapho kwathi abathathu bayafela esibhedlela seChitungwiza. Umsakazo lo uthi njalo umtshayeli wekhombi ukhanya obegijima kakhulu. Ele Zimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokukhumbula abantu abahlukunyezwayo emazweni abo ngezizathu ezijiyeneyo ezigoqela indaba zombusazwe. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi uhulumende weZimbabwe kumele ehloniphe amalungelo oluntu ngokugcweleyo njalo aqedise ukubunjwa kwekomishini ebona ngohlelo lokukhumisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission ukuze iqalise uhlelo lokuxolelana elizweni. Ziningi izizalwane zeZimbabwe ezihlukunyezwayo ngendaba zombusazwe kuthi ezinye ngezanyamalalayo. Sixhume isikhulumeli senhlanganiso yeHeal Zimbabwe umnumzana Rawlings Magede yena othi ikomishini yokukhumisana umlotha kumele iqale ukusebenza ngokuphangisa.
Kulama-commissions angu-5 under i-constitution yethu. Kule National Peace and Reconciliation Commission, Zimbabwe Electoral Commission, Zimbabwe Media Commission, Zimbabwe Human Rights Commission, ama commission lawo kumele asebenze. I think the constitution yethu yaqalisa ukusebenza in 2013. And thina njengehlanganiso we are worried ukuthi i commission esebenza nabantu abahlukunyezwa in past electoral violence through torture ayisebenzi even up to now. So thina njengehlanganiso sijisikile ukuthi sifuna ukuthi i-NPRC yangkhona isebenze ukuthi abantu bahlukunyezwayo bathole probably i-justice. Nxa kule ndawo zokuthi abantu bangkhona kulama-processes amaningi, for example kule issue yekuthi abantu bafuna probably ama-reparations, truth telling, etc. So thina njengehlanganiso funa ukuthi nxa sikhangelana le-International Day in support of victims of torture uhulumende sibona ukuthi i-NPRC kule progress yini, why i-NPRC ingasebenzi up to now. So thina njengehlanganiso we are worried ukuthi i-NPRC khathesa isebenzi and yet kulabantu who were tortured kulama-elections past election ayenzakalayo eZimbabwe.
Kuyini okumele kwenziwe ngokubona kwakho ukuze uhlelo lokuxolelana lolu luphumelele?
Kumele i-NPRC isebenze. I-NPRC ngiyo isebenza lolu daba ukuthi kwayenzakala i-violence, abantu babulawa, kule zinto eziningi ezenzakalayo eZimbabwe in past election. So thina our message is clear. The NPRC kumele isebenze. Kanti isikhathi sangikhona why ingasebenzi? Siyazwisisa ukuthi kulama processes, for example kwakulama bill consultation meetings abantu abahlukunyezwayo bakhuluma ukuthi bafuna ukuthi in the bill what should be included. Thina sifuna ukuthi i-NPRC isebenze, iqalise umsebenzi wankhona.
uMnumzana Rawlings Magede isikhulumeli senhlanganiso yeHeal Zimbabwe sixoxela eHarare. Ngemva kokudinga imitshina yokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota eyama-biometric voter registration kits, ikhomishini ekhangelane lezokhetho ithi isidinga inkampani ezayithengisela imitshina yokuthatha impawu zeminwe ama-fingerprints. Lokhu kuvezwe ngomgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission uNkosikazi Rita Makarau kungxoxo ayenzele Studio 7 namuhla. Abaningi bathi ikomishini le isiphuzile ukulungiselela ukhetho njalo kayisoze yenelise ukubhalisa abantu ngemfanelo ngaphambilini kokhetho. UNkosikazi Makarau ulandule imbiko ethi iZEC izaqhasha inkampani esolwa ngabaningi eNikuv ukuthi iphathise kumalungiselelo okhetho. Abamabandla aphikisayo bathi inkampani le yasetshenziswa iZANU-PF ukuqilibezela kukhetho olwedluleyo.
Alamhlanje ku-Live Talk sixoxa ngosuku lwe-International Day in Support of Victims of Torture. Kuhlolisiswa indlela abantu abakhahlanyezwa ngayo emazweni athiyeneyo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Kulabantu phose amachumi athoba minembili i-78 iningi labo kungabantwana asebe bambelele abasebe lomkhuhlane wendingindi eMinnesota kwele Melika. Umkhuhlane wendingindi ubikwa uthelelwana lula ikakhulu kulabo abayabe bengathathanga mithi yokuvikela besebancane.
Inhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu sezikhuthaze amazwe angamalunga omanyano we-United Nations ukuthi abambe ngamandla iziphathamandla zikahulumende welawo ukuthi alondoloze amalungelo oluntu kulelo lizwe.
Ingcwethi zesayensi ebezisemhlanganweni ohlaziya ngokwelatshwa kwengculaza eDurban kwele South Africa, we-8th South African AIDS Conference, sezethule ukujabula okukhulu kulandela impumelelo ekuhlolisweni komuthi lendlela ethile yokuvikela abesifazane ekuthelelweni igcikwane lengculaza. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Impumela enhle enhlolisisi yokusebenza kwesigombolozo esaziwa ngokuthi yi-dapivirine ring kumbe vaginal ARV ring isilethe intokozo kungcitshi zesayensi ezithe gwaqa eDurban zikhanda amacebo ukuthi lingalwiswa kanjani igciwane elibangela ingculaza. Lesi sigombolozi esisetshenziswa ngabesifazane ngokusifaka esithweni sangaphansi silomuthi wenqabela ukuthi amagciwane engculaza aqhubeke sanda kumbe zalana lomunye umuntu ovimba lawo azama ukungena kwesifazana. Inhlolisiso yenziwe kwabesifazana abedlula izinkulungwane ezine 4500 emazweni abalisa iZimbabwe, iSouth Africa, iMalawi leUganda iveze ukuthi lesi sigombolozi sivikela ukuthelelwa kwabesifazana leli gciwane ngesilinganiso songamajumi amathathu ekhulwini 30%. Isiphathamandla senhlanganiso ye-IPM eyokhokhela inhlelo zokulungiswa kwalo muthi uNkosikazi Annaline Nell kutshela amanxusa aseDurban ukuthi baphakathi kwenhlelo ezakhokhelela kuthini inhlanganiso ezempilakahle emhlabeni jikelele yemukele ukusetshenziswa kwalesi sigombolozi ngabesifazane.
The two trial results were identical.
Inhlolisiso ezimbili esazenzayo zonke zaphuma le mpumela efanayo. Zombili zakhombisa ukwehla kokuthelelwana kwegciwane kulabo abasebenzisa isigombolozi lesi. Limphumela isize kakhulu ukuthi siqale ukukhulumisana lenhlanganiso zezempila kahle ngalo umuthi. Ngaphezu kwakho konke sithokoziswe ukuthi lumuthi kawela ngozi kwabesifazana abawusebenzisayo.
Lesi sigombolozi sihlala esithweni sikamama okwenyanga abesesikhupha efaka esinye. Inhlolisiso etshengisa ukuthi kasiwi njalo asiphazamisi inhlelo zesambuzini lezocansi. Abesifazane beZimbabwe sebemukele ngezandla zombili limzamo yokuvikela abesifazane ekutholeni leligciwane. Umgcinisihlalo wenye inhlanganiso lwelamalungelo abesifazane eMbokodo, unkosikazi Victress Mathutu, uthi yena ofisa ukuthi kungachithwa sikhathi kuvunyelwe ukusebenziswa kwalesi sigombolozi.
Singajabula uma kungeba yinto engashesha iphangise ukwenzeka. Ukwenzela ukuthi omama bavikeleke kuyinto enhle ukutholakala kwaleso sigombolozi. Sikushayela izandla singomama lokho.
Ngokutsho kokwalondaba lenhlanganiso ye-AVET epha ulwazi ngodaba lwengculaza, ngo-2015 bekulabantu abedlula izigidi abaphila legciwane lengculaza eZimbabwe 1.4 million. Ibika njalo ukuthi ingxenye yabesifazane abaphila ngokuthengisa izocansi eZimbabwe balegciwana lengculaza. Ngalo mnyaka besifazana bebephila legciwane lengculaza elizweni bebephose befike isigidi 790,000. Imbangela zalokhu zigoqela umkhuba ovamileyo ukuthi ezocansi zilawulwa ngowesilisa, ukubanjwa ngamandla kwabesifazane ukwenza ezocansi, nokuthandana kwamantombazana asakhulayo labantu abadala. Unkosazana Mathutu uthi lokhu kuzasiza omama balabomkabo abangafuni ukusebenzisa ijazi lomkhwenyana.
Kuyinto enhle kakhulu kithi abesifazana. Yebo, siyaza khona amajazi omkhwenyana, kodwa esikhathini esiningi amajazi omkhwenyana asetshenziswa ngabesilisa. Akhona abesifazana, kodwa ngiyazi ukuthi balutshwana abesifazana abalazi ijazi lomkhwenyana lesifazana. Futhi kunzima ukuphoqa umuntu wesilisa ukuthi alisebenzise ijazi lomkhwenyana, ikakhulu nxa engafuni. Kodwa nxa sokulalesi sigombolozi, ngicabanga ukuthi omama bazohlala bevikelekile.
Kanti ke uthi lakulabo ababanjwa iganyavu kuzasiza kakhulu.
Ma usiba lomnyama wokuthi uthi uhamba udlwengulwe umoya wesilisa olalo legciwane lesandulela ngculazi, ma ulaleso sigombolozi uyazazi ukuthi uvikelekile kancane.
Kodwa-ke incitshi ziyagcizelela ukuthi njengoba kungakabi khona umuntu wokwelapha ingculaza, ukusetshenziswa kwamakhondom kufanele kuqiniswe nguye wonke umuntu ongena ocansini olungaphephanga. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
EZimbabwe lamhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni umsebenzi wokulwisana lodubo lwabathengisa lokusebenzisa okudakayo ngendlela ephambanisa impilo zabo. Ilanga leli lithiwa lona International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Lolu dubo lubikwa soluqhela elizweni kakhulu kwabasakhulayo emadolobheni lasemaphandleni. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuqiniswa kwemikhankaso yokuvikela ukusetshenziswa kwezidakamizwa elizweni. Indikimba yokunanzwa kwaleli langa lonyaka ikhuthaza ukukhulumisana labantwana lokuba lesikhathi sokulalela inhlupho ababhekane lazo phansi kwesihloko esithi "Listen First, Listening to Children and Youth is the First Step to Help Them Grow Healthy and Safe." I-Studio 7 yenelise ukuxoxa lomunye wakhe wasebenzisa izidakamizwa okhethe ukubizwa ngegama lokuthi Center Bravo, ohlala emzini weMfakose esebenza labenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network.
Ukuthi ngesinye isikhathi ungananzelwa ngahamba emabhodwana lo abathu, uyabona ukuthi kuyabo kukhungela i-control, i-corruption isindawo zonke, ngoba lingananzela kulezinye izimota eziyabe zingena e-border zivalekile. Kungela muntu yabe search imota zona lezo kuyabe sophunga ukuthiwa imota leya kumelanga isethu yabe iphunga ukudlula ngesokusibathi insisikade sokuthi lawo amapolisa ngokwawe abe CID drugs abasayenza umsebenzi ngendlela nxa sisikhuluma iqiniso elikhona, ngoba engabopha umuntu siyabe sikhangelela ukuthi nxa umuntu eboshiwe siyabe sikhangelela ukuthi umuntu yena uzabona ukuthi indaba yakhe izagcina ngayo. Sokusiba ke lesi sikhathi sokuthi ukuthi size simisa indaba lezi zama drugs kufunakala ukuthi layo igovernment ifake isandla kulale kubandla lelokuzeni lethu leli eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network asingathi ke ngesikiwa i-support ukuthi ke laba abantwana abancane ukuthi size sihamba si-educate abantwana bona laba sebe siyenza ngenye indlela ukuthi ke bona ngokwabo babone umbono ukuthi lapha sokulomehluko ubhuti wethu wayethatha ama-drugs but kathisi kasathatha ama-drugs sokulani sokule-change nxa sokubonakala i-change kimi kutho ukuthi wonke umuntu uza njani uzabe ebona i-change njengami sengi-drug survivor but kwakungeko lula ukuthi ngize ngibe lapha namhlanje sengikhuluma ukuthi I'm a drug survivor kwakunzima but ngayekela ngenxa yokuthi-ke ngabe ngabambelele ukuthi ngibe lokhu ngisebenza ngeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ekusiba njalo nje ngathi-ke abasakhulayo lokhu esikuthathayo lokhu akula lutho esizaluthola into ekona kuphela ukuthi nje siyabe sibulala i-health-ke ngesikhiwa uyabubulala umzimba ekugcineni uzabona futhi lazo ingqondo zomuntu enalo ziyabe singasathi njani zingasathathi kahle ngasalalela abazali ngasalaleli ungazama ukuthi umtshele ukuthi hhayi yenza so lapha yenza so uyabe seyala so into engayitshiyo ukuthi abasakhulayo please lingathathi into ezidakayo
lo ngokhethe ukuzipha igama lokuthi nguSenta Bravo osebenza lenhlanganiso eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network owake wasebenzisa izidakamizwa osewayekelayo.
Uzulu uthi lihlazo elikhulu elenziwe ngumsolwa uHonest Moyo ijaha leGwaranyemba esabelweni seMathebeleland South obotshwe ngemva kokutholakala elekhanda lamaphambili omuntu wesilisa amhlinze eColenbourne ngeviki ephelileyo. Abakhulume kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni lamuhla olwethulwa enkundleni yokuzilibazisa eFacebook kukhasi leVOA Ndebele abagoqela umpostori Midian Dube inyanga elodumo uDavid Mkhabinyana Ngwenya lesihlobo sikamoyo unkosikazi Sakhile Lili na bathe kulihlazo ukucuca umzimba womuntu. Umpostoli Dube uthe umoyo kumele akhulekelwe kwathi uNgwenya wakubeka sobala laye ukuthi ijahaleli eliqume izitho zomuntu ongaziwayo ejonge ukuzithengisela usomabhizimusi kumele ligeziswe ngemithi yesintu. Unawo utshele uGibbs Dube weStudio 7 onguye owethula lolu hlelo ukuthi izihlobo zejahaleli eletheswa icala lokubulala zizahlala phansi zikhulume ngehlazo leli.
Ubulele uloseyamasi.
Kuthiwani uHonest ube right ekhanda kodwa?
Ngabafana laba babe bebhema into lezezinzima lezo ukuthi umuntu wangikhona ma esibhemile ngeke ube kwazi ukuthi uyabe evele ngumuntu onjani. But yena vele umuntu ovele okade ehlala logogo wakhe umama wakhe ngumuntu osebenzela emapulazini eSouth Africa ubaba wakhe sebenze emayini so ubehlala ekhaya ehlala logogo njalo ubaba ngubaba othetha abafazi ababili so abantwana abanye abasuke endaweni ezinjalo uyakungakwazi ukuthi umntwana uyabe vele ecabangeni kumbe enzeni otherwise ngumuntu vele obebhima kakhulu uyabhima
ubhema insango kumbe kuyini kulokho
insango
ngokuzwa kwakho kuthiwani nxa ukuthi abantu belamabhizimusi lawo nyakwazi ule bhizimusi lenkukhu sibindi so nxa ule bhizimusi kambe uyakukudinga khonokho
haya lokho vele awuzange kwasebenza tuke ungazi ukudinge vele ili ukusebenza nzima kumele usebenzele nzima usebenzele imphasa yakho lokho ukuthi kuthiwa uyadinga umuthi ukuthi uboost ibhizinis wese uyidinga ngegazi lomuntu igazi lomuntu liyesabeka
wena uyisihlobo sejahaleli nxa ungakubeka nje sobala ukuthi linalizwa njani njengesihlobo sibili nxa selikhumbula futhi le muli liyana esilahlekelwe
into enzima ebuhlungu ngoba kusho ukuthi nxa kunjalo kumele kube lo munye umuntu ozaba in between ngoba ukuthi imuli goye ebhutana nhlonhlo injalo yinto enzima njalo kuzathatha isikhathi ukuthi okuyinto okwangikhona kuphele but uthe sekwenzile ugogo kwase kusiba le pharmacy I think ikathe imuli isabhizi ngemfe khona
so kodwa ubona zani imuli izahlala phansi ikhulume ngakho khonokho kuba sekusenziwani xa sokuthi
khonokho ukuthi kuzahlawulwa yewe ngxe kungahlawulwa kumbe kutheni but isilonde embone ngani isilonde esiyahlala sikhona vele singasoze siphele.
Lo ngunkosikazi Sakhile Lili na isihlobo sejaha elitholakale ligcine endlini ikhanda lamaphambili omuntu Wabekhuluma kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 kuFacebook ekhasini leVOA Ndebele.
Enkundleni yeWhatsApp silicelile balaleli ukuthi lisithumele imibono yenu mayelana ngalolu suku olokunanza umsebenzi wokulwisana lomkhuba wokuhlukunyezwa kwabantu emhlabeni jikelele ngezizathu ezichiyeneyo ezigoqela ezombusazwe ele International Day in Support of Victims of Torture. Besifisa ukuzwa kini balale ukuthi kambe eZimbabwe abantu ababhekani lalolu dubo bayanakekelwa nguhulumende na loba inhlanganiso esimeleyo. UM Ncube uthi cha, abalutholi usekelo oluvela kuhulumende ngoba uhulumende nguye ohlukumeza abantu. Uphinde wathi ukuhlukuluzwa kwabantu kuhamba phambili kweZimbabwe lasezwekazi lonke leAfrika. Omunye njalo ophe umbono wakhe nguLove More Kelvin, yena othi ngempela uhulumende weZanu uhlukumeza abantu kanti ngoba kungumthetho wesekelo ukutshengisela indaba ebopha abantu sikhathele iZanu. UNobert Ngwenya yena uthi eZimbabwe ayikho into enjalo. Uyafa lokufa kungela sekelo oluthola kuhulumende, otherwise uhulumende nguye othotshara abantu. ULakson Tshabuza uthi angeke baluthole ngoba behlukunyezwa nguye uhulumende. Iyo ke imibono esithunyelwe kabanye benu balaleli. Siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela kukhasi lethu ele VOA Ndebele enkundleni yeFacebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lweStudio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama, lapho intatheli izindaba yethu uGibbs Dube kanye loBlessing Zulu bazaba bephatha udaba mayelana ngale ndaba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguMike Hobe. Kwezemidlalo, iqembu elimela eZimbabwe emdlalweni wenguqu lama Warriors ligqibe umdlalo walo lamhlanje lijabulile kakhulu ngoba lenelise unqoba iqembu leMozambique nge-4-0 emdlalweni wokunanza wokuzama ukungena kumncintiswano wenkezo yeCOSAFA Castle Cup. Kunjalo nje umsekeli kamqeqeshi weqembu leBantu Rovers uJoseph Sibindi uthi abangahlali imbeleko abakalahli imbeleko ngokufelwa loba nje leli qembu selinqotshwe emdlalweni elithumi lanye phakathi kwelithumi lane esidlaliwe lonyaka okunenga sikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu leBantu Rovers lihle zendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane lemihlomelo yithoba munembili ngemva kokudlala imidlalo elithumi lanhlanu. Ngesonto iqembu leBantu Rovers linqotshwe nge-1 kanyali idlala lisekhaya ngeleChapungu okuyisimo esilifaka ebunzimeni ngoba selichiywa ngemiklomelo emihlanu ngamaqembu abalisayo leWange, eleYada kanye leCape United wona ahlezi phezu kwalo. Ngaphansi kwengalane kule qembu letsholotshwe lemiklomelo emihlanu ngemva kokudlala imidlalo elithumi lanhlanu njalo zombili, iBantu Rovers letsholotshwe yizo ezikhanya ngani zingaphelelwa ngumphako lonyaka kusigaba se-PSL. Kodwa umsekeli kamqeqeshi weqembu leBantu Rovers uJoseph Sibindi uthi abafana bakhe khona bezaqala ukunqoba.
Nxa ngikhangele ngibona ukuthi abafana bethu lokhu ebeqhubeka bedlala ngcono besiya phambili. Okuthi nabo ngokuya kwesikhathi bejayele ukudlala ku-Premier League, ngibona ungathi kuzabalayike. Njalo ngendlela thina vele si-aim ukuthi senze ngayo, sibafundise ibhora, badlale ibhora elicacayo kuzabalayike.
Phezu kwengalane kule qembu leNgezi Platinum lona elilemiklomelo ngama-20 lathoba munembili, njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leChickenini elihlezi kwindawo yesibili. Lawo maqembu adlale ehlulana kungela elenelise ukulitshayela emambuleni ngomgqibelo. Endaweni yesithathu kule qembu leBlack Rhinos lona elilemiklomelo ngama-20 lesikhombisa, kuthi iqembu leDynamos lona lihlezi endaweni yesine elilemiklomelo ngama-20 lesithupha. Iqembu leDynamos lilakho ukuhwitha liyehlala phezu kwengalane lingaphiwa imiklomelo yomdlalo ongasafikanga emaphethelweni eliwudlale leqembu leChapungu emavikini edluleyo. Kundawo yesihlanu kule qembu leFC Platinum lona elinqobe elitsholotsho nge-1 kanya, kuthi ngemva kwalo kule qembu leHighlanders leliya uMine wona achani azabhekana kungela eleni elise ukulithela emambuleni ngesonto emagumeni. Iqembu leFC Platinum lilemiklomelo ngama-20 lesithupha, kuthi iHighlanders leliya uMine zilemiklomelo ngama-20 lanhlanu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Hayi, isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo igama nguChris Gande, lilale.
lontunga milenko ma libelobo sugabole.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.